Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 5 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvi zvanga zvichinyanya kundirwadza zvokuti pazonzi ndakuvapa bhiwa ndanzwa kurerukirwa. Saka ndinongotenda hangu vamuchade hama varamba vakamira nevasikana nenyika yeZimbabwe. Vari kutsigira vasikana, ndiri kuti rambai makadaro neminyengetero yamaipa. Naizvozvo ndinotenda hangu.
Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutedzeri wasachigaro wechidiki MDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
Enhancing access to international markets, centered on effective connectivity with major ports of entry, the East African Community Commerce,
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumikidza mugwagwa kuMashonaland West wakagadzirwa nerubatsiro rwemari yakabva kuJapan. Kupesana kunoenderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutedzeri wasachigaro wechidiki MDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vabhadhariswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi, avo vakambonyima vaviri ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso vati pane zvasanduka zvaita kuti vavape mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vachiwo chikuru chavakoshesa pakupa mutongo wavo chivimbiso chakaitwa nevaviri ava chekuti havachazopari mhaka yakafanana neiyi zvakare. Gweta revaviri ava vaalek muchade hama vati kunze kwekubhadhara mari yechibatiso vaviri ava vanzwo vaende kunomhanyara kukamba yemapurisa yeHarare Central nemusi wechishanu wega wega pakati penguva dza 6 mangwanani kusvika 6 manheru.
Mutongo wedare repanapa azobvuma kuti mutongo wemachisikota akanga akanganisa. Saka nhasi chikumbiro chekuti vapuwe mari yechibatiso chazotambirwa. Vakazopuwa iyo mari iyo inoita $20,000 vabhadhare vabude panze nekuti vasazoshungurudzana nevapakazi votoramba vachigara pavari kugara. Zvakare vasataura negungano rinodarika vanhu makumi mashanu.
Amai vamuzvare Mamombe, amai kudzai Chiwanza, vati vatambira mutongo uyu nemufaro vachiti mwana wavo anga atambura kujeri rechikurubhi.
Nokuti hapana chakaoma sekubikira mwana zuva nezuva uchimuendesera achinodya akavharirwa muchitoromo. Iwo uchidzoka kumba uchida kudya sadza rinopisa iye mwana akavharirwa nokuti anofariri paunobva naro kumba unosvika kuchikurubhi rinenge ratopora. Saka zuva nezuva anga achingodya sadza rakapora. Saka tinoda kungotenda Mwari nechitiko chakadai kungoti vachena matables.
Amai vamuzvare Chimbiri, amai Patricia Chimbiri vati vari kutenda vanhu vese vakamira navo apo vana vavo vange vari mujere. Amai Chimbiri vati vanovimba kuti aka ndike kupedzisira vaviri ava vachishungurudzwa.
Asi taingotsiga zvatinenge taigira vana totanga kufamba. Izvi zvanga zvichinyanya kundirwadza zvokuti pazonzi ndakuvapa bhiwa ndanzwa kurerukirwa. Saka ndinongotenda hangu vamuchade hama varamba vakamira nevasikana nenyika yeZimbabwe vari kutsigira vasikana, ndiri kuti rambai makadaro neminyengetero yamaipa. Naizvozvo ndinotenda hangu.
imwe nengo yeparamende ye MDC Alliance iyo yange iri mudare nasiva Daniel Morokele vati kunyange hazvo vari kufara kuti vaviri ava vabhadhara marriage batiso zvinosuwisa kuti vaviri ava vakagara mujeri kwengo yakareba vachimwe mukana wekubhadhara marriage batiso muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanga vagara mujeri kwengo inodarika mwedzi miviri zvichitevera kusungwa kwavo musi wa28 kukadzi vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19 zvichakadai kutongwa kwavo panyaya iyi kwatanga nhasi mudare ramajistrate asi magweta avo ange ari kuda kuti nyaya iyi iraswe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vakumikidza mugwagwa wemarongora Hell's Gate wakagadzirwa nerubatsiro rwemari yakabviswa neJapan inodarika mamiriyoni makumi maviri emadhora ekuAmerica. Nondora ijena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kumarongora mudunhu remashonal and west apo vanga vachikumikidza mugwagwa uyu vamunangagwa vati kuvandudzwa kwemigwagwa kunoita kuti munyika muve nebudiriro uye kuchapawo vedzimotokari vekune dzimwe nyika sovade kupfuura nemuzimbabwe izvo zvinounza mari munyika.
This will go a long way in enhancing access to international markets anchored on effective connectivity with major ports of entry to the East African community to commerce. Mureva kudzodzeri nenge yanaka zvekuti vanadrc kusoro they will find it easier kuuya nokuno vachinda kubheira isu kana tichida kuisa zviri kumusoro zvinoenda Dar es Salaam.
Vamunangagwa vatiwo ukama hwezimbabwe nejapani huri kuramba huchisimba zvekuti japani iri kupawo zvizvarwa zvemuzimbabwe mukana wekunodzidza kujapani zvidzidzo zvesainzi netechnology.
I would like to inform you that Japan has given Zimbabwe specialized scholarships in science and technology. When those guys finish their science and technology studies in Japan, you know,
Vamunangagwa vatora mukana uyu wanhasi kumanikidza vose vanga vari pachiitiko chanhasi kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 vachiti vanhu vagare vakangwarira chirwere ichi.
Mese muri pari kunze kwevakabayiwa vasati vabayiwa hamubvi pano musati mabayiwa motodzupa mozoenda kumba mabayiwa. Zvinobatsira upenyu hwenyu, zvinobatsira kuti tiwane mukati memiviri yedu masimba okurwisa chirwere. Saka ini ndakabayiwa, vice president vangu vakabayiwa, minister of defense vana mauto vaida vachirwisa chirwere ichi namauto avo but vakabayiwa. Saka hatibayiwewo nesuwo.
Vanhu vakawanda vabva vaenda panzvimbo yanga ichibayiwa vanhu nhomba kuti vabayiwewo nhomba iyi. Vachitaurawo pachiitiko ichi mumiriri wejapan muzimbabwe vasatoshi tanaka vati vakaona zvakakosha kuyamura kugadziriswa kwemugwagwa uyu nekuti waiita njodzi dzakawanda. Vatanaka vatiwo mugwagwa uyu unoda kugara uchigadziriswa nguva nenguva kuitira kuti ugare wakanaka.
Is to ensure that this road is maintained well so that it remains its high quality and safety.
Chakakosha ndechekuti mugwagwa uyu ugare uchigadziriswa kuti urambe wakanaka uye usingakonzerese njodzi dzemumigwagwa.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swatayo vanoti kugadzirwa kuri kuitwa migwagwa munyika kuri pasi zvikuru kana zvichienzaniswa nemari dzemitero dziri kubhadharwa nevanhu nemakambani vachiti mari iri kupiwa nevakuru vebazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti zinara.
Inyaya iri pachena yekuti vana veZimbabwe vanoshandisa dzimota vanoshandisa marodhi vanobhadhara mitero ichipewa nezinara. Zinara ibazi rehurumende rinotora mari mwedzi nemwedzi. Saka vana veZimbabwe vanotora zvekuti mari dzavo dziri kuendeti dzavari kubudisa mwedzi nemwedzi dzavari kubvisa mumatongwe dzavari kubhadhara dzirikutorwa nedzinara. Apa tinonzwa kuti zinara inonge ichiita corruption inotyisa.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta vamwe vakuru vakuru muzinara pamusoro pekubiwa kwemari dzemitero. Nyanzvi munyaya dzemigwagwa dzinoti kuvakwa nekuvandudzwa kwemigwagwa yeNorth South Corridor kuchaita kuti pave nekufamba kuri nyore kuvanhu vanenge vachiita zvemabhizinisi pakati penyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community, nyika dziri kuCommon Market for Eastern and Southern Africa nenyika dziri kumabvazuva kweAfrica kana kuti East African State. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Mutezeri wemunyore mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions kana kuti ZCPSTU vaGibson Mushangu vanoti havasi kuona chinangwa chekuramba vachiita hurukuro nehurumende panyaya yemari dzemihoro sezvo isina kuzvipira. Asi hurumende iri kuti vashandi havafaniri kuora moyo uye nhaurirano dzichiri kuenderera mberi. Kunetsana pakati pehurumende nevashandi kwawedzera kubva hurumende zvayakati ichabvisa imwe mari pane iri kutambiriswa vashandi pamwedzi kana vasina kuenda kubasa mazuva ose. Vashandi havasi kuenda kubasa mazuva ose vachiti mari yavari kutambiriswa haikwane. Hurumende iri kutsikawo madziro pachikumbiro chevashandi chekuti vabhadharwe nemadhora ekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaMushangu.
Zvinhu zvose zvakangoita mhanya mamire nerongo. Hapana nhaurirano dziri kuendera mberi kubva patakanyurira hurumende paya tichiti mhoro yedu yamuri kutipa haina zvainoreva uye haitengi. Tikanyurirazve hurumende tsamba tichiti vashandi vese hurumende vakukundikana kuenda kumabasa zvichienderana nokuti mihoro yavari kutambira iri kuvatendera kuenda kubasa mazuva maviri chete. Saka kusvika zvino tinoona kuti hurumende haina zvimwe zvayakaita zvayakachinja. Yakangozotipa shoko ratakatonzwa kubudikidza mapepanhau.
Shoko rehurumende raiti kudii?
Kuti takupiwa zvikwamu 45 kubva muzana. Izvo zvatakatoshamisika kuti zvino kana hurumende yoramba ichingoenda mberi nekungotipa mihoro yetisina kuwirirana, dzichiri nhaurirano here? Tichiri kufambidzana pamwe chete here?
Mave kutora danho ripi kugadzirisa dambudziko iri?
Isu sevashandi vehurumende tangotarisa kuti tichiona kuti zvarongwa nehurumende chiita henyu. Nhaurirano hapachina, kufambidzana hapachina, chingotongai henyu isu tangoteerera. Kana mara kuti pachikamu chimwe kubva muzana tipei. Mukada kutipa zvikamu 300 kubva muzana tipei, nokuti nhaurirano dzabviswa zvadzinoreva.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutiwo vari kukuitirai zvakawanda sevashandi vehurumende, hamusi kuzviona here?
Kana zvirizvo zviri kurehwa negurukota rezvemari kuti vari kutiitira zvakawanda sevashandi vehurumende, isu takatomirira kuzviona. Chatati taona pari zvino angori 25 kubva muzana anova anonzi akawedzerwa semari yekurandudzira uraramo yedu sevashandi vehurumende. Izvo tichiri kungokahamadzika nazvo kuti zvira kwazvo here kuti mushandi wedu afunga kutipa izvi. Kana pane zvimwe zvavanazvo gurukota rezvemari vamutsuri muve, takazvimirira kuzviona kuti tigozvitambira nemaoko maviri. Pari zvino tinongoziva kuti tiri kungoyaura nenhamo, tingori manya neshiri yakangoshamira muromo kutiona kuti mai vedu vachatipei mukano. Hapana chatinacho.
Mutezeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Tabata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avo vati nhaurirano dzichiri kuenderera mberi uye vakazvipira.
Tichadzoka kuvashandi kuti titaure navo. Takaenda ne 25% paya pekutanga yaifanira kuti ipiwe muna April. Vashandi vakaramba. Tikadzokazve tikati haisi 25 chete asi itahwerengedza inoita 70. Asi imwe 45 yacho inofanira kuuya muna July, muswa July 1. Zvakare ivo vakaramba.
Makazovapa here mari iyi kana kuti makangomira kuti vatange vabvuma kuitambira?
Isu sehurumende hatina kuzoti sezvo varamba hatichapi zvatakavimbisa. Saka takangopa zvatakavavimbisa sekutaura kwatakanga taita. Asi takamirira zvakare kuti tidzokere patafura titaurirani. Asi tisati tadaro tiri kumboita dzimwe hurukuro dzedu sehurumende tione kuti tingachinja chii pane zvatiri kuvapa kana kuti zvatiri kuda kuti titaurirane navo. Saka kana tangove neansa yeizvozvo tinobva tadzokera zvakare patafura navo.
Nhaurirano dziri kuitwa asi vashandi vari kuti hamusi kuratidza kuzvipira.
Commitment yedu sehurumende yekuti 25% muna April ne 45% muna July ichiripo iyoyo haisi kuchinja. Nyangwe ivo vakati aiwa hatisi kuda izvozvo, isu tinoramba chitaurirana navo, asi hurumende iri kuisa zvikamu izvozvo zvayakavimbisa. Nepamusana pekuti kana tavimbisa tati ndo zvatichaitsa, hatizodzokere kumashure pazviri. Tingatozowedzera kana kuri kuti taona tichiwana mari inoita kuti tiwedzere.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 30 nevana vakabatwa nechirwere cheCovid-19 uye munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakasvika pazviuru 30 nezvisere nemazana 320 nevanomwe kana kuti 38,327 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana 590 nevana kana kuti 1,574. Vanhu zviuru 10 nezvina nemazana 440 kana kuti 14,440 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru 452 nezana 41 chete kana kuti 452,191. Vamwe zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi maviri nemumwe kana kuti 7,821 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru 100,576 kana kuti 107,586. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 nhomba senzira yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yemuIsrael vaBenjamin Netanyahu vakatadza kuumba hurumende sezvaitarisirwa nezuro zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna kurume. Pasi pemutemo wenyika iyi, mutungamiri wenyika anokwanisa kudoma mumwe munhu kuti aumbe hurumende, uye pari kutariswa kuti vaye Lapid, mutungamiri webato Reyesh Atid, vanogona kudomwa. VaLapid vakatadzawo kuita izvi zvakare, Israel inogona kuita dzimwe sarudzo dzinova dzechishanu mumakore maviri. Bato ravaNetanyahu rakawana zvigaro 30 kubva pazvigaro 120 uye rakatadza kuunganidza mamwe mapato kuitira kuti rive nezvigaro 61. VaNetanyahu vane mhosva 3 dzeuori dzavari kupomerwa, asi vari kuramba mhosva idzi. Dare repamusoro remuAmerica rinobata nyaya dzemitero rinoti bazi rinoona nezvemitero rakakanganisa parakabuda neuwandu hweupfumi hwakasiyiwa namushakabvu Michael Jackson, izvo zvakaita kuti upfumi uhu hubhadhariswe mitero yakawandisa. Zvinova nhengo dzekereke yeRoman Catholic zviri kunze kwenyika Zaka umba sanganore Muri Sunday Zimbabwe Stewardship Association iro rakanangana nekuunganidza rubatsiro rwakasiyana siyana ruchange ruchipiwa kune vari kumusha vanoshaya. Imwe nengo yesangano iri Fadha Tafadzwa Kushamba vanoti chinangwa chavo ndechekuendesa mberi pamwe nekutsigira mabasa ekubatsira agara achiitwa nekereke yavo kumusha. Izvi zvatsinirwa neimwe nengo yesangano iri Dr. Maria Mpano Munda avanotiwo chirongwa chavo ichi achisarudze kana kutarisa kuti arikuda kubatsirwa ndiani uye kuti anopinda kereke ipi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naFather Kushamba pamwe na Dr. Mpano Munda pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Muri Sunday Zimbabwe Stewardship Association tiriboka remakatorike kana kuti maRoman Catholics ekuZimbabwe vakafararira pasi rose vane chishuwo chekuisa chitendero chedu mumabasa tichibatsira hama dzedu munyika yedu yeZimbabwe. Basa iri tinoriita tichibatanidza upfumi hwatakakomborerwa naMwari uye nguva yedu nezvipo zvatakapiwa. Donzvo redu nderekusimudzira mumwe nemumwe kuti ukuru hwaMwari huonekwe mavari.
Ndouyawo kwamuri Dr. Mpano Munda. Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira nhengo dzekereke yenyu chete here kana kuti ndechekubatsira vose vanotambura vari kuZimbabwe?
Chirongwa chedu cheMuri Sunday Zimbabwe Stewardship Association hachisarudzi kana kutarisa kuti ari kuda rubatsiro anopinda kereke ripi, asi kuti chete akasikwa naMwari uyezve akakosha mumaziso aMwari.
Ndodzoka kuna Father Kushamba, sei makafunga kuparura chirongwa chakadai?
Isu veMuri Sunday Zimbabwe Stewardship Association sevashumiri vaMwari takaona uri mukana wekuungana semakatorike tichiunganidza zvipo zvatakakomberwa nazvo naMwari tichibatsirana nekereke Sunday Catholic muZimbabwe mabasa aro ekusimudzira vanhu mufundo yavo, utano nekuparidzira shoko raMwari, uyezve tichibatsira kugara takagadzirira kana nyika yedu yawirwa nematambudziko akaita Cyclone Idai, zvimvura mupengo, zvirwere zvinouya zvichibata vanhu vakawanda panguva imwe chete sekorera neCovid.
Ndouyawo kwamuri Dr. Mpano Munda. Kune vana veZimbabwe vari munyika nevari kunze kwenyika, zvii zvinotariswa kuti munhu anga achizonzi anokodzera kuve nhengo yeMuri Sunday?
Muri Sunday Zimbabwe Stewardship Association inotambira nhengo dzose dzakazvipira kubatsira kereke Sunday Catholic mukusimudzira vanhu veZimbabwe. Nhengo idzi dzinotarisirwa kurarama upenyu hunodzidziswa nekereke Sunday Catholic. Zvisinei, kune vanoda kubatsira zvirongwa zvedu vanokwanisa kutsigira vasiri nhengo dzakazara.
Father Kushamba, kereke yenyu yeRoman Catholic ikereke huru yagara ichibatsira vanhu nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Zvirongwa zvipi zvichange zvichizongoitwa nechirongwa chenyu icho cheMuri Sunday?
Vanhu vazhinji vagara vachishanda nekereke muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana, asi isu seMuri Sunday Zimbabwe Stewardship Association takafunga kubatana tichiita mushandira pamwe kuendesa mberi basa iri rakatangwa nehama dzedu.
Ndouyawo kwamuri Dr. Mpano Munda, rubatsiro rwupi rwamunotarisira kunge ruchiwanikwa kubva kune vanenge vapinda musangano renyu?
Nhengo dzinobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Vanhu vanokwanisa kubatsira nemari mazano nenguva yavo, uyezve vanhu vanotarisirwa kunamatira boka nevanhu vose vatinobatsira. Pamari vanhu vanobvisa nekuwana kwavo. Tinotambira chero paunokwanisa kubvisa.
Mashoko enyu ekupedzisira Father Kushamba kuvana veZimbabwe vakateerera?
Handinokutendai nemukana womatipa seMuri Sunday kutive tinokurukura nemhuri yekuZimbabwe mabasa atinoita tichivimba kuti hama dzedu dzichavawo neshungu dzokubatana nesu kuti tisimudzire upenyu hwehama neshamwari dzedu kuZimbabwe.
Avo vanga vari nhengo dzesangano reMuri Sunday Zimbabwe Stewardship Association Father Tafadzwa Kushamba vari kuWisconsin pamwe naDr. Maria Mpano Munda vari kuMaryland muno muAmerica, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano re European Union kana kuti EU rinoti harisi kufara nekushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa vatori venhau muZimbabwe. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura paurongwa hwekucherechedza World Press Freedom Day warongwa nesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, muumiririri weEU muZimbabwe, vatimo O'Kennan, vati kunyange hazvo Zimbabwe iri kuvandudza mitemo ine chekuita nekufambiswa kwemashoko, sangano ravo rinoshushikana nekusungwa pamwe nekumbunyikidzwa kwevatori venhau munyika. Vapa muenzaniso wezvakaitika pamutori wenhau nemukurumbira Hopo Uchi.
The case of journalist Hopewell Chinono, who spent most of the second half of 2020 in prison after he had exposed corruption in the pandemic response, made negative headlines all over the world. But obviously this is only one prominent case. In my interaction with journalists, I've heard stories of fear and intimidation, of arrests of journalists or the people they interview, despite the welcome decision by the government that journalism was granted the status of an essential service.
Nyaya yemutorwe na Hopo Chinono akapedza nguva inoda kusvika chidimbu chegore ra 2020 ari mujere mushure mekufushunura uori yakapa chimiro chakaipa pasi rose. Asi uyu muenzaniso chete nekuti mukutaurira kwangu nevatori venhau ndogaronzwa nyaya dzekuchichidzirwa nekutya kwevatori venhau kusungwa kwavo neavo vanovapa mashoko zvisinei nechirongwa chakanaka chakaitwa nehurumende chekutora vashandi venhau sevashandi vakakosha munguva yecovid-19.
VaO'Kennan vakurudzirawo hurumende kuti irege kudzorera shure urongwa hwekusimbisa kufambiswa kwemashoko kwakasununguka nekuisa mitemo inokanganisa utongi hwejekerere yakaita sepatriotic bill. Asi gurukota zvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kushanda zvakasimba kuona kuti mashoko afamba zvakasununguka munyika, vatori venhau vachishanda zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Zimbabwe under the Second Republic led by the President Comrade E.D. Mnangagwa is on an unprecedented path of not just opening up the media sector, but also making the work of our media workers freer and without hindrance.
Zimbabwe pasi pe Second Republic, ichitungamirirwa nava Emerson Mnangagwa, tiri kuita zvisakamboitwa mukuona kuti tine masangano enhau akasununguka, pamwe nekuona kuti vatori venhau vashanda vakasununguka pasina zvibingaidzo.
Asi mashoko amai Mutsvangwa anopesana nezviri kuitika munyika. Nemusi wemugovera, mutori wenhau anoshanda akazvimirira Sydney Size akasungwa nemapurisa ari pabasa apo madzimai eMDC Alliance aiita musangano wavo kwaMutare. Mukuru wemisa Zimbabwe Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende iri kuzvirumbidza nekuvandudza mitemo, chokwadi chiripo ndechekuti hurumende ndiyo iri pamberi mukushungurudza vatori venhau munyika.
Munguva yatavata nemakore makumi matatu zvinoshungurudza ende ndochokwadi chiripo chekuti mugore ra 2020 roga takasvika majournalist anosvika makumi mashanu nemaviri vachimbunyikidzwa kusanganisa Hopo Chinono anova iye akasungwa kaviri mugore.
Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu gore rega rega, asi misa Zimbabwe haina kuita mhemberero idzi musi uyu, izvo zvaita kuti dziitwe mazuva maviri mushure mezuva iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joanna Mamombe pamwe nemutedzeri wasachigaro wechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumikidza mugwagwa kumashonaland west wakagadzirwa nerubatsiro rwemari yakabviswa neJapan. Kupesana kuenderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemihoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai nzinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda bagu VOA Ndebele.